Sachigaro vesangano iri vataonda makore vati Zimbabwe inofanira kushora zviri kuitwa neIsrael kana kutotandanisa mumiriri weIsrael muZimbabwe kana hondo iyi isina kumiswa.
We are asking our parliament, we are asking our civil society, we are asking everyone concerned to sign our petition, which is demanding immediate and unconditional expulsion of the Israel ambassador here.
Paita kurwisana zvekare muguta reKhan Yunis muGaza, umo vanhu vanomwe vemuPalestine vaurayiwa. Vakuru vezveutano vanoti vanhu vafa muGaza nhasi vanosvika gumi nevasere, ukuwo mauto maviri emuIsrael akaurayiwa nezuro manheru muguta reKhan Yunis. Kufa kwevanhu uku kunoitikapo gurukota rezvekunze kweAmerica vaJohn Kerry vapinda muIsrael. VaKerry vati vari kutungamira munhaurirano dzekupedza kurwisana pakati peIsrael neHamas, vafambisa nhaurirano idzi kuti pave nerunyararo. VaKerry vari kutarisirwa kusangana nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu pamwe nemutungamiri wePalestine vaMahmoud Abbas. VaMakore vatiwo sangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose reUnited Nations rinofanirwa kupindura muhondo iyi nekuona kuti Israel yamira kuponda zvizvarwa zvePalestine. Munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vasangana nhasi nemutungamiri weIsrael vaShimon Peres vakati semunyori mukuru weUnited Nations havasi kuzonyarara zvinhu zvakadai zvichitora upenyu hwevanhu. Vatiwo vanochema kufa kwevanhu vasina mhosva muGaza. Vati mhirizhonga iyi inofanirwa kupedzwa zvachose vanhu votaurirana. Vanhu vemuPalestine vanodarika mazana matanhatu nemakumi matatu vafa muPalestine kubva pakatanga hondo iyi, ukuwo mauto emuIsrael makumi maviri nemapfumbamwe pamwe nevanhuwo zvavo vaviri vafa mukurwisana uku kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.